Manerako na kamuri ya Zimbabwe. Ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri Gumiguru 17, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvombotura befu mushure mekunge dare raramba kushitambira chikumbiro chehurumende yeSouth Africa chekupikisa mutongo wekuti vane magwaro eZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP vasamanikidzwe kubuda munyika iyi. Vamwe vari kuzviti vakabata chigaro chemunyori mukuru webato reZANU PF vanoti vadzinga nhengo dzebato iri makumi manomwe mudare reparamende. Vanopikisa veCitizens Coalition for Change vanoti paramende ngaitore matano. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvakambotura befu nezuro mushure mekunge dare repamusoro munyika iyi raramba kutambira chikumbiro chegurukota rezvemukati menyika iyi vaAaron Motsoaledi chekuti vabvumidzwe kuenda kudare repamusoro-soro reSupreme Court kunopikisa mutongo wekuti bazi ravo rakatyora mutemo padanho rekudzinga zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit ekushanda pamwe nekugara munyika iyi. Asi mamwe magweta anoti vaMotsoaledi vanokwanisa zvakare kudzokera kumatare. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Dare repamusoro rakapa mutongo wekuti harina chivimbo chekuti vaMotsoaledi vakaenda kudare repamusoro-soro vanga vane mutongo wakasiyana nevarainge rapa muna chikumi. Dare iri rakati zvainge zvaitwa navaMotsoaledi zvekuda kudzinga zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika kuzviuru zana nemakumi manomwe nezvisene kana kuti 178,000 zvainge zvisiri pamutemo sezvo vasinawo kunge vasuma zvizvarwa izvi nezvedanho ravo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weZimbabwe Exos Forum vaGabriel Shumba vanodzanangura zvakataurwa nedare.
Nguva haisati yakwana yokufarira kana kuita mhemberero danho iri, nokuti Home Affairs inenge ichingovazve nemamwe matanho ainogona kutora.
Asi vaShumba vayambirawo kuti vaMotsoaledi vane mukana wekudzokera zvakare kumatare kana vasina kugutsikana.
Pane zvaazvataugwa neHigh Court muPretoria kuti vanofanira kuita zvavasina kunge vaita. Vakai ivo vanofanira kudzokera kuvanhu vakabata Zimbabwe Exemption Permit, voindazve kumasangano anogwira kodzero dzavanhu vachinanzurudza kana kutsvaka mufungo wemasangano iwavo nevanhu vari paZimbabwe Exemption Permit nevamwewo stakeholders kuti zvoitwa sei kana kuti zviri mugwara here kuti imisiwe Zimbabwe Exemption Permit. Saka vanogona futi kudaro voti tavakudzokera.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kumabasa mukomiti inoona nezvemagwaro eZEP yeZEP Coordinating Committee vaEdward Mchatuta vanopawo maonero avo panyaya iyi.
Isu seZEP Coordinating Committee tinotambira mutongo wakapiwa nedare repamusoro rekuPretoria, asi hazvigadzirise matambudziko edu pari zvino nekuti hatisati tanzwa pamire minista weHome Affairs, nokuti pari zvino ari kuti achiri kuongorora gwaro remutongo wakapiwa uyu. Tiri kutya kuti pamwe anogona kukwidza nyaya iyi kumatare repamusoro.
Asi sachigaro wesangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zvedzimwe nyika muSouth Africa kare African Diaspora Global Network, Dr. Vosimuzi Sibanda vanoti havaone vaMotsoaledi vachidzokera kumatare kuno kukwidza mutongo uyu.
No vanogona zvavo kuti vaite petition kuti vaende ku constitutional court kana vachida kutambisa zvangu vane kuti tinoona kuti kuti vahwine nyaya iyo imhosva iyo ku court hazvioneke kuti zviri nyore nekuti nyaya yanga vachiuya nayo yekuti decision yavakatora haisi pasi pepaja haitomboiti nekuti vakatadza kutevera procedure chero yanga isiri pasi pepaja.
Vatogakava iri rinopedzwa nekutaurirana.
Saka tiri kuona kuti iko zvino chingangoitika ndekuti vachimirira kuti vatange pasi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern African Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi mutandiri vati mutongo uyu vakakosha panyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu.
It's a very positive judgment panyaya dzekudzivirira kodzero dzevanhu nekungo make sure kuti vane simba vanomeka madecision vanomeka madecisions avo vachiconsider upenyu hwevanhu nenyaya dzekodzero dzevanhu.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvichimirirwa nemasangano anorera kodzero dzevanhu akawanda kusanganisira Ray Helen Suzman Foundation neConsortium for Refugees and Migrants in South Africa uye Zimbabwean Exemption Permit Holders kana kuti ZEPHA. Asi vari kutsigirawo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvidzingwe ndevesangano revanotyaira magonyeti reAll Truck Drivers Forum and Allied South Africa. Magwaro ekupa mukana vane veZimbabwe kuti vashande akaparurwa muna 2009 achinzi Dispensation of Zimbabweans Project asati ave kunzima ZEP kutanga muna 2014. Muna 2021 vamuzwa lady ndipo pavakatanga kuti mapepa aya aingosvika kumagume kwekushanda kwavo kunyange vakazovedzera kaviri kubva panguva iyi. Dare rakavedzera negore kusvika muna chikumi 2024 kushanda kwemagwaro aya. Zvakabuda mukuverengwa kwevanhu muSouth Africa zvinoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika miriyoni imwe chete ndizvo zvakawandisa munyika iyi kudarika zvimwe zvekune dzimwe nyika zvose. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Kurwisana kuri kuenderera mberi pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Apo America iri kuedza kuita hurukuro dzekuti vanhu vari muGaza vava nerubatsiro. Gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vaAntony Blinken, vanoti vaita chibvumirano nemutungamiri wehurumende yeIsrael, vaBenjamin Netanyahu, chekuti vari muGaza vava nemvura, mishonga nezvimwe. Nhaurirano idzi dziri kuuya apo mangwana mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kushanyira nyika dzekuMiddle East dzinoti Israel, Jordan neEgypt. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana kana kuti 1400 vafa muIsrael, vamwe zviuru zviviri nemazana masere kana kuti 2800 vachifa muGaza. Reverend Eve Mudambanuki vekereke United Methodist iri kuKansas muno muAmerica vanoti maKristu mazhinji havana divi ravakarerekera muhondo iyi uye vari kunamatira runyararo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Tiri kuone kusadzikama kwakanaka kuri kuitika kunzvimbo inoera iyo Mwari wakatuma Jesu. Makereke kana kuti maKristu nevanhu wese kungofa kwevanhu hondo hachichiri chinhu chakanaka. Hondo ihondo inoparadza, urwengo runokonzeresa zviripo. Saka zvinokanganisa magariro evanhu pasi rese, nokuti madziso evanhu pasi rino rese akatarisa kuIsraeri, ndokwakabva muponesi wedu. Asi tiri kuone kuti mhuri imwe chete iri kurwisana. Wari kurwawa wana vaIshmaeri nevari kurwisawa Israeri ndo yakadiwa naMwari. Saka tiri kuona kuti rwengo runosvika pakadari.
Panguva iyoyi imi semaKristu muri kuwanikwa muchiita chii kuitira kuti zviri kuitika munyika mbiri idzi zviwanikwe zvichisvika kumagumo?
Basa remaKristu kurudzi runyararo. Saka kana zvichizingapave nerunyararo pasi rese, ndipo patinomira sevanhu vakasikwa mumufananidzo waMwari, sevanhu vanodairi muna Mwari. Hapana paunoti awa maPalestines kana kuti awa vanhu ngevechiIsraeri, awa vari nani, awa vasi nani. ngoti dai paite kubvumirana runyararo ruwepo sekutaura kunoita Psalm 46 paverse 9 kuti Mwari anokonzeresa kuti hondo dzipere. Saka ndoo munamato wedu kuti hondo iyi isatapukira nekudenhawo dzimwe nyika kuti dzipinde muhondo asi pawe nerunyararo.
Muri kuwanikwa muchibatamina mato here?
Kubva pakatange hondo iyi takatange kunamata. Ndinodatarisira kuti kana mumaconferences echechi yedu yeUnited Methodist one vari kunamata, pasi rese kune makristo tiri kunamata. Asi tinoona sekuti chinhu chakaprofitwa namambo Jesu echidaro kuti mumazuva ekupedzisira kuchava nehondo.
Vanga vari Reverend Eva Mudambanuki vekereke United Methodist iri kuKansas muno muAmerica vachitaura naMarvelous Mhlanganya wewe Studio 7. Marvelous abatawo Sheikh Ishmael Dua vesangano reUnited Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe avanoti vanotsigira nyika yePalestine muhondo iyi. Ngatinzwei divi ravo.
Pamamozim zvinokosha tine nzvimbo nhatu dzinokosha kwatiri kunyika kwatinofesa then kwozouya kumadina kwakavigwa profeti wedu naipapa pakaberekerwa naJesu apa. Saka sezvo hatina chimwe chatingaite kuti tivabatsire kunze kwokuti ngatiiteimi namato kuve nerunyararo, uyezve maamericans ngavarege kuramba vachikurudzira moto kuda kuzviita saiwo mapurisa enyika yese yepasi. Ngavatye Mwari, asi chimwe chandokurudzira ndechekuti nyika dzemaarab ikoko vamwe vacho ngavarege kuita vatengesi vachidya nemaamericans vachitengesa. Uyezve tinokurudzira kuti maresolution akabatwa kuUnited Nations ngaapurimendwe iyayo ende mushonga wacho kupa nzvimbo dzavakapamba varidzi vepalestinian, nokuti maisraelites vakapamba nzvimbo dzevaridzi.
Pane vamungati imi sesangano renyu rechi Muslim muri kutsigira here?
Zvangofanana neZimbabwe ganti mirenge yakapambwa taitsigira vasununguri verusununguko taitingatsigire sinisi Israeli ndaina sinisi vamuona ikoko. Tirikutsigira ava nokuti ngavapiwe nzvimbo yavo ndeyavo ende chamafanira kuziva ndechekuti iyi inonzi Jerusarema inosenzeswa nezvitendero zvitatu, Muslim inosenzesa ipapo, makristu anosenzesa ipapo nemajuzi chaiwo chaiwo vanosenzesa ikoko. Kwazi mapalestinians tine mapalestinians vari machristians vari ipapo. Mapalestinians havati mamuslim chete, kune mapalestinians variji machristians vamwe vachipinda chechi yechijew asi vari mapalestinians. Kana veseo ndo vakureva, kwete kureva mamuslim chete, kukureva munhu anonzi mupalestinian.
Pane zvamuri kuita here sechitendero chemamuslim mukuedza kuti hondo iyi ipere?
Isusu tiri kuita minamato yakaomarara nekunyora mastatement kuvanhuwo magrese nana United Nations ndaiwapa hondo ipere vape varidzi vavo nzvimbo dzavo.
Vanga vari Sheikh Ishmael Dua vesangano reUnited Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe vachitaura vari parunare kuHarare naMarvelous Mhlanganya wewe Studio 7. Mumwe ave kuzviti ndiye munyori mukuru webato reZANU PF vatafadzwa manyika vanoti vanyora tsamba kumutauriri wedare reparamende vachiti vadzinga nhengo dzebato iri makumi manomwe dziri mudare reparamende vachiti dzakasarudzwa zvine uori mukati nemutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa nemudzimai vavo. Vari kunzi vadzingwa vanosanganisira makurukota anoti amai Barbara Rhodzi, vaJulai Moyo, vaWinston Chitando nevamwe. Vamanyika vaudza Studio 7 kuti vapa mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda tsamba iyi. Hatina kukwanisa kubata vamudenda kuti tinzwe divi ravo kana mabharani wavo wedare vaKennedy Chokuda, asi vanokokera bato reZANU PF mudare reparamende vapupuraito Garepi vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti havana kuona tsamba iyi.
Ndaenda kuregistri yeparamendi izvozvi ndavaunzwa meseji yenyu ndichinotarisa kuti kungava netsamba here yakafanana neyamuri kutaura. Handina kuinzwa hakuna tsamba yakadaro. Ndikabvunzawo kuti kungava nemunhu here unonzi Manyika wadero asvika achitaura nezveZANU PF. Handina kumbonzwa inini sagovernment chief wipi anova kuzanupf ndirini mumiriri wama MP muno muparliament handina kumbonzwa tsananguto dzakadaro dzichibva kumusangano kana pane chavanoda seleadership yedu yomusangano inondiudzaini sachifu hakuna zvenyaya yakaita saiyoyo
saka nyaya iyi ingava iri kubva kupi chaizvo vatogaripi semaonerenyu
tingi inongova It's a fake story, it's not a true story. But I think you can go back to whoever told you and find out kuti akauya netsamba kuparliament kana kuti wakazivisa vanhu vacho ivavo ungavani uye wakaonani uye wakasvitsa kupi.
Vari kuti vakaisvitsa kuhofisi yava mudhenda.
Ndaenda kuregister, ndaenda kwese kunosvika matsamba kuparliament hakuna tsamba yakaita saiyoyo. So I think it's just a fake thing that is coming from maybe some funny characters on social media, but that's not true. You can ignore it.
Vanokokera bato rezanupf mudare reparamende vapupura itogarepi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing abatawo mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vapromisi mukwananzi.
Hatina zvakawanda zvatingataura hatisi vezanupf kuka asikazviona kuti munyori mukuru wezanupf vamanyika kupedzera mutauriri weparamende achiri kuona nhengo dzeparamende dzekubato ravo hatizive zvemutemo zvakanyanya asi maonero edu ndeyekuti vamudhenda vanofanira kungoita zvavakaita vavo veTripleC kuita zvavakaita izvozvo kana vezanupf vane kakukunyuta kavainako vanozoenda havo kumatare edzimhosva.
Zvii zvamuri kutarisira kuti vamudhenda vaite?
Kutarisira kuti vamudhenda vaudze dare maparamende ezanupf arikonewa vaudze zeki kuti kwane mavhakansi 70 mushure mekurikonewa kwenhengo dzeparamende dzezanupf. Asi takanyanya kukosha kupfuura zvese ndechekuti kana zvadaro tinenge tine taane maMP zvakasvika ku100 varikonewa munyika yezimbabwe.
Izvi zvinorevei vamukwanani?
Zvinoreva kuti taane constitutional crisis. Kana taane constitutional crisis, zvinoreva kuti hurumende iripo inenge isisina kuzadzikana, haisiri pamutemo, hapasisina hurumende. Pakufanira kuti padzokerwe panoitwa sarudzo itsva dzinenge dziri pachena semataura taatimboita, a fresh, free and fair election. Zvabva zvaitwa nekuchimbidzika nekurikurewa kwaitwa vanhu vezanupf nasekretari general wavo vamanyika.
Mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vapromisi mukwananzi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Pedzisai Ruhanya, avanotungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute.
Chiitiko chinoda kuburitsa pachena kuti zvinogara zvichiitwa naSpeaker of Parliament akamirira ZANUPF vamudhenda vajekubvu mudhenda vanovaivo Secretary for Legal Affairs vezanu zvinhu zvisina maturo, zvinhu zvisina zvazvinoreva.
Nechikonzero chei muchidaro vamudhenda akavari kuti vari kungoteedzera mutemo?
Nokuti kana tikatarisa tsamba yanyorwa navamanyika tichitora zvaitaurwa navamudhenda nevamwe vezanupf vakuru vezanu vachiti kana tsamba ikange yauya before Speaker of Parliament basa rakwe harisi rokuita inquiry, harisi rokutarira mafacts, harisi rokuongorora kuti anyora ndiani, ane kodzero here, haana kodzero, ndoro kungoimplimenta, ndoro kudzinga. Zvino chitsvambe kuna vamudhenda ndechokuti netsamba yanyorwa navamanyika iyi tichiteedzera presidency yavaisa, kunyanya vachidzinga vanhu veopposition sezvavakaita kudzinga vanhu vesisi vachishandisa munhu akangozvitisekedza jera anonzi Chavangu, vanofanira kunge vachidzinga vanhu vezanupf ava.
Asi pane zvakakosha here pane zviri kuitwa izvi varuhanya kana kuti kungodzingirira mhepo?
Hazvina zvezvinoreva. Kudzingwa kwevanhu vesisi hakuna mumaturo, zvikiitwa ina manyika zvakaparara sokuparara nokuora kwakaita zvinhu zvakaitwa navachavangu. Asi chichitsvambe kudina vamudhenda nevanhu vezanu kuti we cannot have one law for ZANUPF and another law for the rest of us. The law must treat vanhu equally. And nokuziva kwedu kwepolitics dzomuno tinoziva isu kuti uyu manyika uyu hasi indiri musekretari weZANUPF. Chavangu hasi indiri musekretari weCC. Haana simba rokuita zvakaita.
Saka poitwa sei kuti paramende irambe ine chiremera varwanya?
So vamu jenda kuti parlamenti iwe nechimiro kuti nyika yedu ine nechimiro. Zvimatsamba izvi zvinonyorwa nevanhu vasina kodzero yekunyora hazvifani kubvumirwa.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika, Dr. Pedzisai Ruhanya, vanotungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki vakawanda munyika vanoti havaoni hurumende ichizadzisa zvairi kuvimbisa kuti ichaitira vechidiki kuitira kuti upenyu hwavo huve nani mumakore mashanu anotevera. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvevechidiki Vatino Machakaire avo vakaudza Studio 7 nezuro kuti vechidiki vanofanira kugadzirira nhapitapi yeupenyu ichaunzwa nebazi ravo.
Tine matambudziko anga achisangana nevechidiki kunyanya emabasa nebudiriro mumabasa avo evechidiki. Tichabuda nenzira dzakawanda dzinoita kuti tikwanise kuvasimudzira. Ndikutarisira kuti ndikumirira vechidiki. Kana ndichimirira vechidiki zvinoreva kuti pese panenge pachipindwa pane mikana yevanhu vese ndichawanikwa nchisa vana vechidiki.
Asi wechidiki aimbotungamira sangano rinomirira vadzidzi vepa University of Zimbabwe, Alan Chipoi, anoti muromo hauzarirwi nerwizi.
The same person watutaura nezvake izvozvizvi, he was the deputy minister for the past 5 years. So zvinhu zvavakatadza kuita vachiri deputy minister ndozvavakufunga kuti vangakwanisa kuzozviita here nekuti vava minister nhasi. Zimbabwe haisi kuda mapoliticians anouya kuwanhu vachisela maideas. Takabva 1980 tichingoselerwa maideas kusvika pari zvino, but in terms of action hapana chinhu chavarikwanisa kuita. So chishuo chavo chakanaka, but chinhu chakanyanyokosha pamusoro pezvese ndechekutora
Mudzimai wechidiki anoshanda nesangano rinomirira vechidiki reActivista Muzvare Caroline Mutimbanyoka vanoti muono webazi revechidiki wakanaka chose naizvozvo unoda kutsigirwa.
I think nyaya yekuti access and awareness kuti vanhu vakawanda vazive ende vasvike ivo even into the rural space, in the peri-urban space, ende zvinhu zvizivikanwe. You know how it is when these programs are just known by a few people, the very few people vamunoramba muchingoona kumaprograms anenge anzwona ningi ninge anzwana ningi ongoti ndakuita zita rako palist and a few people will attend. What is it that is going to be done to ensure that maprograms avada kuitwa they are rolled out kuma areas even kune avo vari marginalized point.
Mumwe wechidiki anogara kuMozambique ada kushandisa zita remadunhurirwa rekuti maikoro anoti kunyange vavimbiswa mukaka neuchi nehurumende haana tarisiro yekudzoka muZimbabwe.
Tobiasisha, tinodzoka sei muZimbabwe kuti hei muno kune mabasa? Iwo anhu aruZimbabwe wacho mabasa kuyashaya. Indodzoka zvangu ndouya futi ndotambura setoana ndione zvishomo zvanazvo kuti hatidzoke muZimbabwe. Tinongodzoka kuyadzona hama dzedu satingadzoki muZimbabwe mune mayuti. Autoshare mabasa, basa ndirichi windi, ndirichi venda, ndo basa lagi ya uti tuzoga Zimbabwe.
Wechidiki anoona nezvekuburitswa kwemashoko muHill Zimbabwe, Tapiwana Shechiriga, anoti hurumende inofanira kusiya rusarura kana ichiita zvirongwa zvakanangana nekusimudzira vechidiki.
Chikumbiro chedu isusu vechidiki kuti zvinhu izvi kana zvoti zvaitwa zvigone kuitwa pajekerere, zvigone kuitwa pasina rusarura, pasina kana kumbunyikidzana. Nokuti mumazuva akapfuura kunyange nazvino tinoramba tichisangana nemaripoti ekuti vechidiki vanonyimwa mikana iyi, vanonyimwa zvinenge zvichibva kuhurumende kunyange mainput chaiwo kurimisa, nenyaya yekuti kuda dzimwe dzenguva vanenge vachisapota batisiriro dzekuti muhurumende. Tese tiri vana veZimbabwe, hapana mukuru, hapana murefu, hapana mupfupi, hapana dangu, hapana gote pavana veZimbabwe.
Uwandu hwevechidiki muZimbabwe hunosvika zvikamu 63 nezvinomwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 67.7%. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reKano muNigeria rakaita michato chiuru chimwe chete nemazana masere panguva imwe chete kana kuti 1800 ndokupa zvipo kune vakachata ava. Chinangwa chedunhu iri chaive chokupa mukana varombo vakatarisana nematambudziko ezveupfumi kuti vawanewo mukana wekuchata. Thank you. Vakawanda munyika vanoti nekuda kwekushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika zvinhu zvave kuvaomera zvakanyanya kudarika munguva yadarika. Izvi zviri kuuya kunyange hazvo hurumende yakanga ichivimbisa veruzhinji pamberi pesarudzo dzanyamavhuvhu kuti zvinhu zvakanga zvagadzikana munyaya dzezveupfumi zvikuru kunyaya dzemitengo. Mumwe muzvina bhizimusi achiri kusimukira ari panzvimbo yemabhizimusi yemurehwa center kumashonaland east vaonesti madzara vanoti kudonha kwedhora remunyika kuri kubata vagari vekumaruwa zvakanyanya nekuda kwekuti mitengo yezvinhu inozoti kwirei kudarika kumaguta nekumadhorobha. Vanoti zviri kuvabatawo sezvo vanhu vachipedzisira vasarudza kutenga chekudya pane kushandisa mari kutenga zvinhu muzvitoro zvakaita sechavo chinotengesa zvekuvakisa.
Mari iri kunoita kuwana mitengo iri kuti kwirei mbichana kunyanya kumaus dollars. Mari yedu yemuno mari atibvesa achatambirwa mafifty aya. Saka zvaakutoonei pakutenga kana ukatenga chinhu chechenji 50 cents hausakwanisa kuwana chenji hautonditsvaga chimwe chaungatore ipapo. Zvinova zvinge zvakaoma zvekuti uringe waita budget kutotenga ichi ndoona uchenji ndotenga chakati asi hausina mukana iwoyo.
Mukuru werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamero wadzai vanoti kushaya simba kwedhora remunyika kwave kukanganisawo nhengo dzavo dzinotenga zvinhu kunze kwenyika dzichizotengesa munyika.
Maproducts acho kuti apinde munyika mukwanise kuzoisa mitengo inoenderana nemakosti amakatasana nawo zviri kutonetsa nenyaya yemachallenges atinoona paborda. Mukatarisa even supply some of my goods mamwe asi kutowanika even kumatakshop nekune mamembers edu akawanda nenhau iyoyo yokuti we having machallenges paborda.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti nekuda kwekuti vamwe vemakambani vanogadzira zvinhu munyika vanofanirwa kutotenga zvekushandisa kubva kunze kwenyika zvinoreva kuti vanenge vave kukwidzawo mitengo yezvigadzirwa zvavo izvo zvinopedzisira zvaomesera zvakare vashandi vanohora mari mumadhora emunyika ayo asisina simba.
Saka kushayika kwesimba kwemari yemuno iriyo mari iri kutambirwa nevakawanda zvinoreva kuti vakawanda havachakwanisi kutenga zvinhu zvavaikwanisa kutenga nezuro. Zvakutoreva zvekare kuti mitengo yezvinhu inotokwira nenyaya yekuti zvakawanda zvinoda kugadzirwa vamwe vanozviwana nekuti vanoshandisa mari yekunze.
Saka izvi zvingagadziriswa sei? Nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru weCenter for African Governance and Development pachikoro chepamusorosoro cheDurban University of Technology muSouth Africa uye veimbove nhengo yeBoard Resume Trade muzvinafundo Gift Mugano vanoti
hakuna kwandakanzwa kunoroorwa munhu neZim dollar. Hapana mukwasha anoonekwa akakwana anoenda kunoroora neZim dollar. Saka kana sevanhu maredi yenyika isika yatambirwi tiri kuitei nayo? Ngatimboisendeka paside tochiisa hwaro hunoda 5 years kusvika 10 years hwekugadzira kuti Zim dollar izodzoka kana nyika yagadzikana.
Kukwira kwemitengo yezvinhu nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika kunonziwo nedzimwe nyanzvi kwaive kutokanganisa gadziriro yekurima yemwaka uno sezvo varimi vakawanda vachimirira kuzoita chipatapata kumhanyidzana kutenga zvikwanisiro mvura yaturuka. Musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki The Connection na 8 PM nhasi manheru apo tiri kutaura nevechidiki nezvematambudziko aunzwa nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvombotura befu mushure mekunge dare raramba chikumbiro chehurumende yeSouth Africa chekupikisa mutongo wekuti vane magwaro eZimbabwe Exemption Permit vasamanikidzwe kubuda munyika iye. Vamwe vari kuzviti vakabata chigaro chemunyori mukuru webato rezano PF vanoti vadzinga nhengo dzebato iri makumi manomwe mudare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mwina Prasidis Jeremiah.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Nithathe leli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesibili mhlaka 17 Mfufu 2023 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyajabulisa kakhulu lokho kwenzakale izolo. Ngikanti njalo ngicabanga ukuthi abantu abaningi bebevele bekulindele ukuthi umswaledi uzonqotshwa ngoba i-argument yakade ihambisile. Ibivele yona i-argument engingathi mina ilula. Kungakho ngithemba abantu abaningi bayajabula kakhulu.
Umthetho ndaba waphezulu kuleSouth Africa oePretoria High Court usuchithile isicelo sikaMpati Tambo. Wendaba zasekhaya sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sayo esiphathelane elengwalo eze Zimbabwe Exemption Permit.
Kuyakhanya sibili ukuthi kuyamele ukuthi ahambe abhule umlilo ngoba lokhu kungenza ukuthi kulumathe kuqalise i-Third World War nxa kungaphathwanga kuhle, nxa kungabanjwanga kuhle ngoba amazwe amanye lawa azozahlale abukele.
Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelele ukwethekelela kwele Israel lakwele Jordan kusasa, lapho akhangelele ukuxoxisa nale nkokheli yamazwe lawo mabili ngempi ephakathi kwele Israel labebutho ele Hamas. Kulesizalwane seZimbabwe, umnumzana Tafats kwamanyika othi usexotshisa amalunga ebandla lezanu-PF ngamashumi ayisikhombisa 70 asedalele ephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethwandaba waphezulu wakweleSouth Africa owePretoria High Court usichithile isicelo sikaMpati Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Motsoaledi sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sawo sokuthi isaziso sakhe sokuthi amaZimbabwe exemption permits azakwesulwa kasikho emthethweni. Uthuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Kusinqumo sawo esethulwe emphakathini ngomvulo, umthethwandaba wePretoria High Court uthi uchithe lesi sicelo ngoba lingekho ithuba lokuthi isicelo sikaMpati Ntambo Motsoaledi singaphumelela ukuguqula isimo somthethwandaba. Uthi uMpati Ntambo Motsoaledi wehluleke ukuletha ugwalo olufungelweyo olupha izizathu zakhe ngesikhathi kuthethwa leli cala emthethwandaba. Umthethwandaba uqhubeke usithi ezinye izizathu zikaMpati Ntambo Motsoaledi ezigoqela ukuthi ufuna ukuphikisa lesi sinqumo ngoba sigxamukela kunqubo zedali laMpati Ntambo lokuthi umthethwandaba waphazamisa ngokuthi kwakufanele akhulumisane labaningi bama-ZEP engakathathi isinqumo lesi ngamathambo nje angalanyama azama ukwengeza esitshebeni. Isinqumo somthethwandaba lesi sesemukelwe ngenjabulo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Intatha ezindaba eZimbabwe ezimeleyo umnumzana Mxolisi Ncube uthi bekuvele kusegcekeni ukuthi inyathelo likamnumzana Motsoaledi lokuphikisa isinqumo somthethwandaba alilazo insika zomthetho.
Kuyajabulisa kakhulu lokho kwenzakale izolo. Ngikanti njalo ngicabanga ukuthi abantu abaningi bebevele bekulindele ukuthi umthwaledi uzonqotshwa ngoba i-argument yakade ihambisile. Ibivele yona i-argument engingathi mina ilula. Kungakho ngithemba abantu abaningi bayajabula kakhulu.
Le yinto esekelwa ligqwetha lezamalungelo oluntu ehlanganisweni ezamalungelo e-African Diaspora Global Network umnumzana Vusi Moses Banda. Usibanda uthi ngitsho la magqwetha ayemele uMpati Ntambo kuthethwa lolu daba behluleka ukuletha izizathu ezibambekayo ngendlela athatha ngayo lesi sinqumo.
okusobala khona ukuthi cha ungqonqoshwe wasekhaya kubukeka sengathi indlela asebenza ngayo akathathi ukuxwayiswa ngabantu abazi umthetho yena ubona ingathi wazi konke kunokuthi ahlale phansi axwayise alalele kungakho nje icala leli siyazi ukuthi usengabuya aqhubeka athi ufuna ukuya enkantolo yesekela umthetho selizwe ngoba udlalisa nje imali yentela zabantu kodwa umsebenzi uyamhlula ungqonqoshwe wasekhaya akasebenzisi ukucabanga nokuxwayiswa ngoba unabo abamele ukufanele bamxwayisa ngezinqumo azithathayo.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi izindaba ezinhle kakhulu ezikulesi sinqumo.
Abantu abaningi bebekhathazekile ukuthi kuzakwenzakalani mhla ka 31 December 2023, ngoba i-grace period yayithe yona 31 December 2023. Njalo futhi ukuthi uminister bese aphila boso kususpenda ukuthi ku-implemente i-judgment eyayikhona. Yikho sake sabona Helen Suzman Foundation isigijima futhi sisiye enkantolo esisithi inkantolo ingavumeli ukuthi umphathi intambo ezangaphakathi akophe abantu laba abaphethe ama-ZEP.
Lesi sinqumo sasemva sitsho ukuthi sisamile mpo isinqumo somthethwandaba sokuthi ama-permit e-ZEP asasemthethweni kuze kube nguhlangula omnyaka ozayo. Lokhu kutsho ukuthi bayavunyelwa ukungena lokuphuma elizweni santando kuze kube ileso sikhathi umthethwandaba usuthethe esinye isinqumo esingahambisani lalesi. Abenhlanganiso ye-Helen Suzman Foundation ebiphikisana lenyathelo likamphathi ntambo lesicelo sokuphikisa isinqumo semthethwandaba bebengakatholakali ukuthi baphawule ngalolu daba. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli sikamphathi ntambo Mswaledi uMnumzana Thabo Mohola utshele Studio 7 ukuthi umphathi ntambo Mswaledi uphakade wokulungisa impendulo eqinileyo esinqumo lesi. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelele ukwethekelela kwele Israel kwele Jordan kusasa. Lapho akhangelele ukuxoxisana lenkokheli yamazwe la omabili ngempi ephakathi kwele Israel leqembu lebutho ele Hamas. Impi esibulalise abantu abafika phose inkulungwane lengxenye kulelo lizwe. Abezindaba abe Reuters babika ukubana uhambo luka Biden lwenziwa ngesikhathi eleMelika selivumelene lele Israel kuba kumele kuncedwe abantu abahlala eGaza Strip asebethwele nzima ngokusilela kwamanzi, ukudla lemithi ezibhedlela. Ibutho lakwele Israel eselilungiselela ukuhlasela ngamandla kwele Gaza selibhombe indawo eziningi labulala abantu abafika phose inkulungwane ezine 3800. Ele Israel lele Melika asekhuze eHezbollah ihlome yaphelela kwele Lebanon esike yaphosela amabhomba kwele Israel isithi ayikuthakazeleli ukwenziwa ngele Israel eGaza Strip. Lokhu sokuzondise njalo ele Iran elisekela iHezbollah. Okwamanje abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 sebesukile kwezinye indawo zeGaza Strip mabuthana ezansi yalindawo kulandela inkuthazo eyenziwe ngele Israel elithi lizangena ngenkani njalo langamandla eGaza lapho ifuna ukususela amanqe bonke abakuHamas. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomfundisi Raphael Mthombeni okhonza eBrethren in Christ Church njalo ecubungula ezombusazwe ezimele.
Ukhanya sibili ungathi ipressure ikhona kakhulu ikakhulu nxa kukhangelwa indlela i-Israel echaye ngayo kakhulu xa ichaya indawo zokuhlala zabantu kazana. Lakhona lokhu ukuvalwa kwamanzi, ukuvalwa kwamagetsi, ukuvalwa kokudla ukuthi kungene laphana. Kubonakala sibili kungathi kuyinto embi, eqakathekileyo, ezima futhi. Kanti ke njalo labona laba bathathwayo lokuthiwa ngama hostages abathathwa bangena ngaphana eGaza lalabo abemelila abemelika izizalwane ezisegaza ezingakaphumi ezilokhu eziphakathi khonapho konke khona lokhu kuyakhanya ukuthi kuxabene sibili njalo nxa kubonakala i-Israyeli lokhu izangena nenyawo lamatenki lakho konke besiyachaya khona ngale ngoba eqinisweni akulabantu abangu 1.2 million abangasuka endaweni baphume bonke kulabantu abaningi abazasala laphana abagulayo abadala abantwana izigoga labo bonke laba banjalo abantu bonke labana bazakufa khona phana befele ezandleni ze-Israeli besithi balwisana le-Hamas
ubona nazani uzakwenzani khona ngale ke uBiden
kuyakhanya sibili ukuthi kuyamele ukuthi ahambe abhule umlilo ngoba lokhu kungenza ukuthi kulumathe kuqalise i-Third World War nxa kungaphathwanga kuhle nxa kungabanjwanga kuhle ngoba amazwe amanye lawa azozahlale abukele kusenzakala ukuyidlizwa lokubulawa kwabantu kazana ngendlela enjengaleyo yikho ukubona kwami khona lokhu bathu
umfundisi Raphael Mthombeni ukhonza eBrethren in Christ Church njalo ocubungula izombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseTallas khona lapha eMelika uGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu lo Sheikh Bilal Gwenzi okholo lwesimuslim
usizo sibili America ingahambisa kodwa njengoba sikwazi uBiden ingqondo zakhe ngeze double standards ufana legundwane liluma livuthela lenza ingane ngalifuna igazi ngokuthi wena lifuna ukulimaza usizo ingahambisa sibili uBiden ende luyamukeleka kodwa isifiso sakhe ayisiso sokusiza ngesokuthi abantu bengabona ububi bakhe wena ungathi uvumele ukuthi abantu bebulawe then usibanike ukudla ufuna ukuthi befe besuthi ikwakufunayo ufuna ukuthi befe besuthi into ekhona kuphela yena ukuthi kakhuze lo umna wakhe u-Israyeli ukuthi evisele ilizwe kubanikazi njengibingavisela ilizwe kubanikazi hayi sibona sibili kuyalunga sibili ngoba sifuna ukuthula lapha emhlabeni sifuna abantu behlalisane kuhle sibili ilizwe latshontshwa leli iPalestine yatshontshwa kade sabantu babasela lizwe so abantu bababiselwe ilizwe labo
pho uBiden kumele enzeni lapha Sheikh Gwenzi
so lolu usizo lwe-America hayi ngolokwenzela ukuthi umhlaba ungaboni ububi be-America utandi wecabanga ukuthi hayi i-America hayi lilizwe elihle liyasiza sibili kodwa hayi ifuna befe besuthi abantu labo ngoba kade sibayalamba so abantu be-America inganika ukudla lokhu abantu kabasaboni ububi bayo
lo ke bekungusheikh Bilal Gwenzi okholo lwesimuslim imuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo kulesizalwane esezimbabwe umnumzana Tafatso Manyika ozithi usexotshisa amalunga ebandla lezanu PF angamashumi ayisikhombisa 70 asedalela ephalamende amalunga la aqoqela umnumzana Tongai Mnangagwa mtakamongameli welizwe abambathintambo bakarhulumente abanjengonkosikazi Sithembiso Nyoni labanye umanyika utshele iStudio 7 ukuthi ungumsekeli kanobhala jikelele ebandla lezanu PF ngakho ke kulamandla uxotshisa amalunga ayidalela ephalamende angasalandeli iziqondiso zebandla leli kuthi usehambise incwadi yelamagama alawo abaxotshiswayo kusomlomo oyidalela ephalamende umnumzana Jacob Mtenda iStudio 7 ayenelisanga ukuxoxa laye umtenda ngoba ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe Okokela amalunga awezanupie fetalele palamende mnumzana Togare P. Pupurai uti ena gabamazo Manyika. Upupurai uti wehlulekile lamhla ukuthola incwadi kaManyika etalele palamende. Umabhalane omkhulu wePhalamende uMnumzana Kennedy Jokuda ube ngaphendulelayo umakhale kukhulini wakhe ngesikhathi edingwa iStudio 7 ukwenzela ukuba achaze kabanzi ngodaba lukaManyika lolu. Kusanda kugqotshiswa njalo amalunga edale lePhalamende lamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Sengiso Juma Thabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. Bayamphika abasebandleni le-CCC. Uhlaziya loludaba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Kodwa bona bakwenza ngenxa yokuthi into yabo vele ayihlelekanga, ayila ma-structure, ngayila constitution, ngayilani. I-parliament nxa i-withdraw abantu ithatha incwadi evela ephathini yona leyo esiponsa abantu bangakhondi babuye e-parliament. Thina siyakwazi ukuthi kona bakhona abantu vele ababefakiwe province by province ukusayinela ama-candidates ethu ukuthi bamele iparty yethu kuma-elections whether ku-council kumbe e-parliament. And siyakwazi futhi ukuthi kona sine-structures ezikwanileyo. Sile presidium yethu egoqela upresident labasekeli bakhe ababili, unational chairman, bese kubuya usecretary general wethu ubaba uMpofu okhona elimaziyo lonke, ongaphumputwayo, ongadingwayo, okwaziwayo ukuthi nxa ukhuluma ngeZANU-PF ungathi upresident ubani, uyakwazi ngubaba uMnandagwa, ungathi uvice president ubani, uyakwazi kulobaba uChiwenga, kulobaba uMohadi, ungathi national chairman ubani, uyakwazi kulomama uMchinguri, ungathi usecretary general ubani. Uyakwazi ukuthi kulo baba u-operating board. So thina kwethu kuhlelekile. Bona ngale nto bona yikho phela uzwile ivili yena uChamisa uzikhumbula yedwa athi akula muntu ole position ngaphandle kwakhe yedwa. Abanye laba phela basebenza ngendlela abangabesebenza ngayo. Yikho bona kugcine kubuya omunye umuntu wathi yena unjani ungu-secretary general. Ngapha yethu sihlelekile, izitredele zonke zikhona, akula muntu ongekhoyo phakathi kwapha.
Ye, kodwa ke uzakwenzani manje umdlenda lapho? Njengoba incwadi sihambile.
Hayi, asuze umsebenzi lo okwana ngoba thina iparty yethu ilayo and i-letter head yethu iyazakala ukuthi i-letter head enjani. Konke kwethu kucacile, kukhona ama-specimens angikhona akhona even e-parliament balawo. Abantu abasayinayo bakhona baziwa bonke. So thina akula nto esiyicabangelayo kumbe esiyidingayo. Lowo nje umuntu nje oziphophelayo nje ofuna ukubisa ilongeni ingxabangxoza nje ezingekho. Kodwa thina singabantu abahlelekileyo, abantu abayazi into abayenzayo.
UMnumzana Joseph Chuma usebandla lini le ZANU-PF udalele Central Committee. Limzwexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ewobulawayo. UGibbs uphinde waxoxa nje ngodaba lunye loMnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC.
Yes, kuzwile lokho ukuthi unobhala jikelele weZANU-PF uMnumzana Manyika selobe incwadi elobela uSpeaker wePhalamende uMnumzana uMdinda. Esithi yena kulamalunga ePhalamende ebandla labe leZANU-PF asebeba recordile abangu 70 izwe inews esisizwayo ke lezi kumaphephandaba lalapho kufuma khona inews.
Uli kubona njani khonokho?
Thina asilambono njengabantu bethu sikhangele nje ikakhulu ukuthi ubaba uMdinda uza kwenzani, but sikhangelele ukuthi ngomthetho ofakile yena kufuze ukuthi abhalele iParliament incwadi eyazisa ukuthi sekulamabandla ezanupiefa ngu-70 arekholiwe, abhalele iveki njalo incwadi ebazisa ukuthi sekunamamembers angu-70 aserekholiwe. Kodwa okukhulu kakhulu kwakhona konke yikuthi nxa sekunjalo sokusitsho ukuthi konkona phakathi kwa-210 amamembers ophalamente ethu sesilen less than 2/3 ababesebefele ephalamente ngoba abaningi bakhona seberekholiwe, okuyikutho ukuthi sokumele kube sokule esengathi ngesithiwa i-constitutional crisis. I-government isikholapsile. Ngalokho-ke uMnangagwa labanye bakhe sebemele babizele ukhetho olutsha olumgceke kade sivele silubizela thina sithi ukhetho luka-2023 aluhambanga kuhle.
Kodwa ubona ngizani bungenzakala khonokho?
Kwenzakale nxa because laba bantu abarekholiweyo, labanye abarekholwayo kusho ukuthi iParliament sile less than 2/3 abantu abakhona. aloko sesile constitutional crisis uhulumende sekolapsile kufuze kubuyelwe kube lokhetho lutsha oluzakhetha uhulumende ofunwa ngabantu kokwenzakala kwama recall kutshengisa ukuthi abantu abala confidence kukhetho elenziwe eZimbabwe ngabantu abantu bale confidence ngayinto zonke zolezo zenzakale ngalokho thina lokhu siyabona ukuthi kuyasisekela umbono wethu ukuthi kumele kube lokhetho olutsha oluzakwazi ukuthi kungabi lama recall lies wabonayo ngoba lokhu kutshengisa ukuthi kule problem ngokhetho lwayenziwa.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Limuzo kwaka lapho ulo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Abasakhulayo baveza imibono etshiyeneyo ngohlelo lwezinqumo ezihlelwa nguhulumende akhangele ukuziqhuba ngenhloso yokuthuthukisa abatsha ule Youth Strategic 5-Year Plan. Abanye bayalusekela kodwa abanye basithi uhulumende kasoze agcwalise izithembiso zakhe. UTobias Mzingwa usethulela lolu daba.
Lanxa ugajwa lwendaba zabasakhulayo oluthembisa ukuthi eminyakeni emihlanu elandelayo abatsha bazathola imisebenzi, izimali zokusungula amabhizimusi, ukubafundisa imisebenzi yezandla lezinye inhlelo zentuthuko, ontanga abaningi bathi abathembi ukuthi uhulumende uzagcwalisisa lezi izithembiso. Umsekeli kamqondisi obona ngezokufundiswa kwemisebenzi yezandla ugajwa lwendaba zabasakhulayo unkosikazi Sifiso Takavarasha uthi abatsha bakhangelele ukuthuthuka kuminyaka emihlanu elandelayo.
Sikhangelele ukuthi through ama vocational training institutions ethu esilawo afika ku 63 sikhuthaza ama youth ukuthi bahambe bayefundela imisebenzi yezandla. Sikhona apho njalo sile bank Empower Bank kuli bank lama youth, so i 5 years ezilandelayo sibili kumele ama-youth ethu akhangelele sibili ukuthi bazaba nokusizakala ngoba lolu lugatsha olutsha singathi new ministers young and very energetic.
Kodwa osakhulayo waselupane umnumzana Mpumelelo Nyoni okhokhela abatsha enkonzweni ye-United Congregational Church of Southern Africa uthi kasuthiseki ngokuthi uhulumende uzenelisa ukufeza izithembiso zakhe.
Konke lokhu ngiyakubona kuhle kodwa ngila confidence ekuphumeleleni kwakho. And iconfidence yami ngiluza ngenxa yokukhangela emuva ukuthi ama policies ake abakhona before kodwa azange ya implement, and so angila hope yokuthi lanxa ngikhangela phambili wona lawa matsha khona wona za implement.
Emhlanganweni oqoqwe ngabogaja lwabatsha osolwehlukaniswa lonyaka lolwezemidlalo uhulumende uthe abasakhulayo bazathola amathuba okuthuthuka enhlangothini zonke zempilo ikakhulu kwezomnotho ukwenzela ukuthi benelise ukuziphilisa. Osakhulayo umnumzana Constantine Mpofu usebenza le ntsha yasematobo ekunhlanganiso yematobo Youth Initiative. Yena uthi ukuqhutshwa kwenhlelo zokuthi abasakhulayo bethole izimali zokusungula amabhizimusi ebhanga labo le-Empower Bank zilencindezelo.
We actually need also to have a scientific study on the progress of those loans, the people that have accessed those loans. How have they fared? Are they better off now or are they back into the where they were before they accessed those loans?
Isifundise University of Zimbabwe, unkosikazi Mayibonge Mhlophe, uthi ukuzinikela ukusebenzela ndawonye labatsha kundingeko zabo yikho okungabangela ukuthi izinqumo zikahulumende ziphumelele.
Mina ngibona isifiso sikahulumende sisihle, kodwa kufuna ukuthi abantu besebenze ndawonye ukuze thina lathi sibe lama-benefits. Okuthi uhulumende ufuna ukwenza konke eyedwa yikho okwenza imizamo yakhe ingaphumeleli. We should own ama-programs lawa njengabatsha. I just hope akusizi ithembiso kuphela, kungasoze kube le-action.
Ingcwethi ecubungula indaba zabontanga ekwele South Africa umnumzana Bhekimpilo Ncube uthi kulobandlululo kunhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo okubangela ukuthi ontanga bengamthembi uhulumende.
Sesibonile ukuthi ngensuku ezidlulileyo imisebenzi leyi ilabantu bayabayiphiwayo njalo imisebenzi leyi ayikayeneli, yikho uzobona abantu sebephumela izwe kudala beyihlabela leyo ngoma. Hayi, siyazi sonke ukuthi asonto esingathembela kuyo. Endabeni zamaloni, hayi, themba sonke siyazi ukuthi amaloni ayisiye wonke umuntu omusha ofinyelelayo ukuthi awathole lawa maloni. So ngokunjalo ke ikwini okutshintshileyo eminyakeni edlulileyo ngoba ensukwini ezidlulileyo ezayenza ukuthi leyo vision iphumelele.
Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi kuza kuba lukhuni ukuthi ontanga bethembe ukuthi uhulumende uzagcwalisisa lokhu akuthembisileyo ngoba eminyakeni edluleyo uveze ukuba umlomo awugcwalelwa mfula. Abanye abasakhulayo bathi bengathola amathuba okuya phandle kwelizwe bazawamukela ngezandla zombili. Inani labasakhulayo abakwele Zimbabwe likhangelelwa ukuba ledlule isilinganiso esingamachumi phose ayisikhombisa 67.7%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Okwamanje ke, wathi size abanye babalaleli bakaStudio 7 besipha imbono yabo ngokuphathelane lempilo.
Suku 6.6%. Umnotho okhuphuka ngesikhathi samavoti kwenze njani ngamanga ukhutshulwa ngobani ngoba kula bantu akula namabhizinisi akula namafemu ukhutshulwa ukuthi betshontshe igolide yile khuphula umnotho yazo umbuso waseZimbabwe. So hayi amanga aluhlaza joko amanga aluhlaza joko and futhi ayinamahloni uma isithi umnotho ukhuphukile ukhuphuka kunganana ukudla kudula kangaka. Kuzosubuhlungu kakhulu lokho mpela okukhulunywa ngeZimbabwe sikubona kuphuma TV.
Mina mangazayela kwagxeka uThabang. Futhi uThabang bamcela bathi ngithengisi izizanu. Uthabang waye kungalalelwa izikhalazo zikaThabang ukuthi uThabang ukhala ngani. Bese ngizama ukulungisisa izikhalazo zakhe. Uthamisa ngomntando wayiphikisa. Bafuna ukuzenzela nje emathebeleleni. Okuyinto yalwa uThabang ekhulunywa ngabantu bemathebeleleni basivukeni. Sekele kulokho esifunza izinto ngabantu baseHarare.
Labo ke bekungabalaleli bakaStudio 7 besipha imibono yabo ngabakubona kusenzakala empilweni zabo. Ku Live Talk namhlanje uhlelo The Connection sikhokala abasakhulayo ubana sizwe imibono yabo ngokuqhubeka kokulwisana phakathi kwele Israel leqembu lebutho ele Hamas lakwele Palestine eGaza Strip. Wonike isikhathi sethu kasisavumi ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke kodwa singeke hlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo ebezigokela. Umthetho ndaba waphezulu wakwele South Africa owePretoria High Court usuchithile isicelo sikaMpati Ntambo wendaba zasekhaya sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sawo esiphathelane lengwalo ezeZimbabwe Exemption Permit. Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela kwele Israel lakwele Jordan kusasa lapho ke azaxoxisana lenkokheli yamazwe la ngempi ephakathi kwele Israel leqembu elebutho ele Hamas. Kulesizalwane eseZimbabwe umnumzana Tafatswa Manyika yena ke othi useqotshisa amalunga ebandla leZANU PF angamashumi ayisikhombisa 70 asedale lephalamende yena ezithi ungumsekeli kanobhala jikelele weZANU PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.